mutongo wapo ane High Court wakanaka ndo mutemo weZimbabwe. Zvangazvichidiwa nevatemana hazvitombo zvakaitika anyway, hausi mutemo wenyika wekuti munhu anoenda kudare achisarudza ega kuti ndiuda ndichida kutongwa neuyu kana ndoda kutongwa nanhingi. Chinoitika pamutemo ndechekuti kana nyaya yaenda kudare, iwo kana uchifunga kuti judge iyeye auya zuva iroro padare, haasiri munhu aunofunga kuti angatonga nyaya yako zvakanaka. Unotokumbira kuti judge iyeye abve wotoapplya kwa uchinya kutaura mafacts ako kuti nyaya yako ndeyei pana judge iyeye. Zvanga zvakaita navatemana ndezvekuti havakusuda majaji ese ari muZimbabwe ari pachigaro izvizvizvi. Judge weHigh Court, judge weSupreme Court, judge weko havasi kuda any of vanhu ivavo kuti vatonge nyaya yavo. Vari kuda kutsvaga umwe judge anenge ari. Hakuna zvakadaro, haungatomboiti mutembo, uye hakuna nyika inoenda zvakadaro. Unoenda kuHigh Court uchinosangana neHigh Court sezvairi, unoenda kuSupreme Court uchisangana neSupreme Court sezvairi kana Constitutional Court. Asi munhu anobvumidzwa kuti achienda mucourt ataure kuti judge uyu judge nhingi ndinokumbira kuti vasagara panyu, izvo zvinobvumidzwa. Asi vatemana havana kuenda kucourt kunokumbira kuti judge uyu neuyu asagara. Vakatenda kuti handisi kuda kana judge wemuZimbabwe aripo izvozvizvi kuti agare nyaya iyi. Ndichida vamwe vanga vambori vekunze kana judge akaritaya kudhara.
Asika, ko pane vanhu vakaita semukuru wematare vachidya usiku vari kujudiciary service commission zvakare, ivavo vatomana vangakwanisa here kukumbira kuti ngavambosiya kunzwa nyaya?
Ivavo vanokwanisa kukumbira, uye handifungi kuti vanozosvika pakadaro. Nyaya iyi paichasvika kuconstitutional court, vachidya usiku vanonyatsoziva mutemo, havatozombogari panyaya inenge ichibva kujudicial service commission. Zvichienderanawo futi najustice Malava deputy chief justice, vakune majaji maviri econstitutional court vari kujudicial service commission, chief justice nadeputy chief justice. Ivo havatozongogari, vatomana havatozombokumbiri kuti zviitike izvozvezvo. Zvinotoitika nekuziva kwavanoita mutemo wekuti aiwa sizi nyaya iyi takaiunza kuya kwatakapfeka heti yedu yejudicial service commission kana yakuenda kuconstitutional court inenge yamuzuka nevamwe majaji, nekuti majajes econstitutional court izvezvi patinawo tine 13 ndo vari kunzi ndo majajes ekusupreme court ari futi majajes econstitutional court. Asi vanodiva kuti vanzwe nyaya majaji mapfumbamwe chete. Saka ipapo apa panenge pachingo pane 9 out of 13 vanotozongoonekwa vanhu vakadaro. Saka vatomana chavangatiita nyaya yavo ngaingoenda itongotongwa, zvekuita zvekungoti vanongomhanya mhanya vachiti pakadai, panokanganisira kufamba kwenyaya yavo. Zvavangoita vonoramba majaji kuri kuti vachidya usiku vazoda kugara kana vamalava vada kugara. Ipapo vatomana vanoti aiwa imi vandiri kunetsana navo muri kujudicial service commission, ipapo vanobvumidzwa kuti vati kwete munhu yasi. Asi zvokutsvaga judge wekunze hakuna zvakadaro, zvokuti opa judge anobva kuChina uko haakwanisi kuya kuita judge kuAmerica.